Sim talent, nasa makanda riti munda menya orange.
Tati, tati.
Tati Manonji venga wauze, ivano penga jaja group ndova tamira semfura yaka jenga so. Chipo chedenga chino na isamfura wapava tenga ne mapos ano funduka sepuma ko. Igango mira pa mira, ndino panda ziva hakuna nenge nini saka. Andina machira, pakanzi tatko msiti wapava funga maswiti kana funga tavo tenge zaku jira jira. Idare buru rino kunda sadaka nebira, haisanduru maje ya ichambo ndiva vira. Iri mukuru chifunza ye kwanda kakurira, tiri chituru ndo garira. Ewa gene kuchiva nenge vakata tasaka pana vanoda kupuwa mutongono.